pange paine mfaro mukuru munhandare yeZITFX Exhibition Center apo vanhu vanechitsama vaungana vachipembera kuve neupenyu hwakareba kwevana soro jena ava. Mbuya Langhei Sekumalo vane makore zana negumi kana kuti 110. Vachiri kukwanisa kufamba vega pamwe nekuona asi vave munhu asingachatauri mashoko akawanda. Vaudza Studio 7 kuti havana zvavangarayira vanhu kunyanya vechidiki vemazuvano nekuti vanozviti vakadzidza. Asi mumwe wevazukuru vavo amai Stembison Ndebele vanove Major Street vati mbuya vavo vanokoshesa kuti vanhu vave nekukudzana nerudo.
Yaixoxe nje kuti bona kudhala kwakungela nzondano yona le sikhona kathesi ukuthi abantu bendlu enkulu mbe bencane abazwanani. Bathi bona vele lo nyane wabo babehlala igumeli 1 bepheka mbiza 1. So uhlala estressa kakhulu into yona le ukuthi kafuna abantu abaxabanayo yena akakhetheli ukuthi uthiwa ngwangaphi ngwangaphi. Nxa uligazi lakho ligazi lakhe.
Vanogara vachitiudza kuti kwanga kusina kuvengana kwaveko mazuva ano kwekuti vemhuri imwe vamwe vari kwamaiguru vamwe vari kwamainini vanovengana. Vanoti ivo nemudzimai mudiki wemurume wavo vainzwana zvikuru zvekuti vaigara mumba imwe chete vachibika pamwe chete. Saka vanogara vachitiudza kukosha kwakaita kudanana pasina kuti iwe uri weimba ipi, uyu ndewe imba ipi. Kana muri mhuri imwe chete munofanirwa kubatana.
Mbuya Lina Chitundu vave nemakore zana nemaviri ekuberekwa uye vachiriwo kugona kufamba kuona nekunzwa pamwe nekutaura. Vanoti vakatanga kugara muguta reulawayo nemurume wavo mugore ra1957 kusvika pari zvino. Vanoti kunyange zvavo vasina kuenda kuchikoro vaikwanisa kuverenga apo maziso avo aiva achiri kunyatsoona zviri nani.
Kare munongoziva kuti tatisina mhosva nezvezvikoro izvi. Kareko ndichine maziso ndaingobira-bira, ndoda kutaura chokwadi, ndaingobira-bira zvokuti iye zvino handisisina maziso ndinganyepa hangu.
Mudzimai wemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Minota Ubaloi Chiwenga, avo vange vari munyarikani mukuru pachiitiko ichi, vati zvakakosha kupembera nekukudza vakwegura nekuti ndiwo matenheru zivo kunobva uchenjeri hwakawanda. Amai Noctula Nqube Ndlovu, avo vanove mukuru wesangano Respa Community Trust, vatsinhirawo kukosha kwakaita kuchengetedza vakwegura, vakati itsika yechivanhu yekugara nevakwegura mudzimba pane kuvaendesa kumisha inochengetedzwa vakwegura. Kurukota redunhu reulawayo pamwe nameya weulawayo vadavid Coulthard ndevamwe vevanhu vabatana nevakweguri vane makore adarika zana vanopfuura 60 vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzematunhu ematevereland pachiitiko ichi. Rave gore rechipiri Respa Community Trust vachiita gungano iri senzira yekucherechedza zuva revakwegura iro rinocherechedzwa pasi rose musi waOctober 1 gore rega rega. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevakwegura zvekudarika makore zana munyika, asi United Nations inoti inofungidzira kuti gore rapera pasi rose vaive nemakore anodarika zana vaive mazana mashanu ezviuru ane zviuru 60 nezvitanhatu kana kuti 593,000 uye paine tarisiro yekuti uwandu hwevanorarama kudarika makore zana huri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kudya kune utano nemishonga inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Zimbabwe Statistical Agency kana kuti ZIMSTAT inoti muZimbabwe munhu anotarisirwa kurarama makore 62 62.16 kana kuti life expectancy. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzanai Musengi.